Zviri kuzoitwa naMbeki zvinoti netsei chatiri kuona pakuda kusanganisa mbavha naBishop Moti ngava vake imba vamugadha matsimba avari kuti vari kuda ndeyekunge vachitungamirira mauto vachitungamirira maCIO vanova vanhu nemabato ehurumende anga achiponda vanhu anga achiita zvinhu zvakaipa chaizvo kune vanhu ndovanga vachiuraya vanhu vari kurova vanhu vamugabe vari kuti kwete ndo zvandiroda kuramba ndichiita muhurumende itsva vamutsvangirai vakavhoterwa navanhu musi waMarch 29 kuti vange vachishandura raramiro yavanhu vaunze mabasa nezvinhu zvakadaro kuruzhinji rwevanhu chinonetsa pandechokuti mukuita basa kwavatsvangirai vachange vachibvumidzwa here navamugabe kuti vange vachinatsanura upenyu hwavanhu zvinova zvinhu zvakanganiswa nehurumende vamugabe
asi pakaumbwa hurumende iyo inenge yakafanobata matomo munotarisira kuti inofanira kunge ichiita zvinhu zvipi chaizvo kuti upenyu hwevanhu vemuZimbabwe hungewo hwakanakawo
kwatiri isu tiri kuti hurumende ingainge iine nguva yainofanirwa kunge yakatarirwa kuti ndo yainofanirwa kunge ichishanda vamwe tiri kutarisira kuti ngaingotonga kwemakore maviri zvisingadarike ipapo chainenge ichitarisirwa kunge ichiita ndechokuti ingovakanudza upenyu hwavanhu ishandure magariro ari kuita vanhu uyezve inge ichiita kuti nyika inge ichigadzirira kuti dzimwe tsarudzo dzehurumende dzinge dzichiitwa pamakore mairi ari kupfuura